tirikuti chare harina kuongorera matika nemagariro nemutemo wemandebele inopa mambo simba rekutonga having in brief dare harina kutarisa izvozvo nekuti chifu was just enforcing the order yedare rake
ko vamwe vanoti vadhube mambo haasi pamusoro pemutemo
mambo is a functionary of the law kune court order yecourt yendaba zinatasional court which was being enforced so in terms of that order or neculture mambo was simply enforcing an order of his court
asi ivo mambo vakaenda here kunoita izvi kana kuti vakatuma vanhu vavo
mambo vakatuma vanhu vake kunoenforce a court order ichienforce a court order because vakatanga makufeni vakutopedza kwauya mapurisa akati vanhu vamira mambo akauya akaudza mapurisa kuti aiwa muchaviolate order yecourt that's allowed order yecourt to be enforced
saka pari zvino vari kupi mambo ndiweni
vari kukamikezeva